Goma blessings. 18 ne 21 makore are very close to each other and ndionise kuti pano kwasonge pachitibatsira nedambudziko riri kuitika munyika ino yevechidiki vari kuita misuse kushandiswa kwezvinofura kutaura futi handifungi kuti zvingatibatsira izvozvo dai vakwanisa kuchinja mafungiro avo vezvemutemo malegislators vachinje kubva paegi yevechidiki vakwanise kuti fambei kana kuchinja mafungiro acho iwayo kuti vanhu vakwanise kunge vachingotenga futi pavanodira.
Munoonawo here dare resenate richikwanisa kutambira chisungo ichi kuti chibva chava mutemo?
Handionise kuti senate inokwanisa kuzvitambira nekuti tatoona kurepresentative kuti vanenge vasinganyatsokwanisa kunge vachiwirirana ndachitarisira kuti kusaidhi kweve kwangu inini madhemokrats vese zvavo kushaya kana umwe chete aikwanisa kunge achizviramba asi nekutoona kuti patoita vaviri vazviramba zvinhu zvandinotoona kuti panokwanisa kuita dambudziko saka vanofanira kutogara pasi sevanhu vakuru vasangana nematambudziko aya kwese kwese kumaconstituency avanotungamirira and ndinovimba kuti zvinhu izvi zvichaitika
nechikonzero chei
nekuti vanhu vanenge vari kuzvimbirwa zvakanyanya nemaitikiro ari kuita nyaya dzekufurana munyika muno saka ndofunga kuti tichapa malegislators edu pressure yakawanda across the country saka vachaichinja zvavo mafungiro avanoita malegislators nekuti vanenge vasati vanyatsokuona kuti vanovhota vanyatsokumira paposition ipi inonyatsokuvapa pressure kuti vakwanise kustopa mashandisirwo epfuti munharaunda dzakasiyana-siyana.
Ko munoonawo sei zviri kutaurwa nevamwe vebato remarepublicans vekuti varayiridzi vanofanira kuti vapiwewo pfuti kuitira kuti kana pachikoro pauya munhu anenge aine pfuti vakwanise kudzivirira vanhu?
Vadzidzisi havafaniri kunge vachipiwa pfuti kuti vapinde nadzo mumaclassroom avanodzidzisa vana. Izvi ndinozvitaura ndakamira senhengo inokwanisa kunge ichivhota uye semuvakidzani wevadzidzisi vanodzidzisa vana vezvikoro vane mazera akasiyana vasingawirirani nemutemo iwoyo wekuti vadzidzisi vavo vatakure pfuti kupinda nayo muclassroom. Handiro donzo remudzidzisi kuti atakure pfuti kupinda nayo muclassroom, ibasa remasoja nemapurisa ekuita basa iroro. Saka izvozvo handioni zviri zvinhu zvinokwanisa kutikundisa padambudziko ratiri kusangana naro.
Saka poitwa sei vamada?
Pfuti ngaigare nemapurisa nemasoja. Izvozvo ndo zvinokwanisa kunge zviri zvinhu zvinenge zvichidzikamisa society dani kuti maticha vanopinda muclassroom ine vana vamwe vacho vanenge vari vana kere grade 1, grade 2, grade 3. Maticha acho pachawo hafile kamfotebho kunge vachiita basa remapurisa vari pabasa ravo rekudzidzisa.